This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo chikumi 12 2016. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato rinopikisa reMDCT rinoti rakatosvitsa tsamba kumapurisa yekuzivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nemusi wa 25 mwedzi uno kuManicaland. Sangano reEvangelical Fellowship of Zimbabwe rinoti vemakereke vari kuita zvose zvavanogona mukubatsira vanhu vakatarisana nenzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Batore MDCT rinoti utungamiri hwaro hwemudunhu reManicaland hwakatosvitsa kumapurisa tsamba yekuzivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira musi wa 25 mwedzi uno maMutare. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti vakashara zuva remusi wa 25 uyu kuitira kuti vape vanhu nguva yakakwana yekugadzirira uye kufambiswa kweshoko sezvo dunhu reManicaland riri guru. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Gadziriro yedu yedemonstration kana kutaridzira kwedu kwaMutare mudunhu reManicaland musi wemugovera musi waJune 25 iri kufamba zvakanaka zvikuru. Ndingati vhiki iyo ino takaita musangano namachairperson vemaprovinsi anokwana kuita gumi namatatu vemuno muZimbabwe, tichisanganisa na chairperson weprovinsi yedu MDC wekusouth Africa akanga aripo. Saka musangano uyu wanga wakanangana nekuti tione kuti tinoisa musoro pamwe chete kuti kutaridzira uku kuenderere mberi. Deti rawanikwa, mapurisa akatonyorerwa mwadhi kuti musi wemugovera 25 June panenge pachiitwa demo, mother of all demonstrations kwaMutare. Pari zvino vanhu vari kutoti hama tinonokera, vamwe vanga vachida kuti iitwe mangwana chaiwo. Zvinotati aiwa, pane zvinoda kugadziriswa nokuti munoziva muchirungu pane malogistics. ManicaLand iprovinsi yakakura ine maconstituents anokwana kuita iwo makumi maviri namatanhatu, 26 constituents. Saka tichida kuti tibate ManicaLand yose kubva kuChimani Mani, Chipinge, Makoni, zvose danga mvura kuti vanhu vakwanise kuuya pasazoshayiwa anoti ainda achinda kuvapo asi mangozokurumidza ndikatadza kuti ndivepo.
Asika vaGutu vamwe vanoti kuratidzira uku kuri kubatsira chii tichiona kuti zvinhu zviri kuramba zvichienda kumawere, takanyanya kutarisa nyaya dzemabasa achiri kushayikwa, nyaya dzemari ichiri kushayikwa. Saka vari kuti ivo zviri kubatsira chii?
Nyaya yekutaridzira iyi inyaya yakanaka zvikuru maVelas, nokuti panyaya dzepolitics ka vanhu ngavazive kuti hanzi politics dzatiri kuita isidzo muno muZimbabwe ndedzerunyararo. Saka vaya vanoti mademonstration ana basa andonga vamwe pambokusanzwisisa kuti politics hanzi haisiri kungoti sprint aiwa, imarathon.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya weStudio 7. Sangano rombatanidzwa wemachechi reEvangelical Fellowship of Zimbabwe rinoti makereke akawanda ari kubatsira vanhu nechikafu pamwe nemari dzechikoro munguva ino apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzechikafu pamwe nemari dzechikoro. Mutauriri wesangano iri Pastor Blessing Makwara vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaomerawo kana vemakereke vari kuedzana pose pavanogona napo kubatsira vanhu vakatarisana nedambudziko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Timo urongwa tiri kuita huri kuitwa neEach Umbrella Board. I think Each Umbrella Board ine maarms ayo ainoita mahumanitarian relief work. We know that some of our bodies are actually doing that. They are assisting nenyaya yemafood aid distribution. We know what you say here, but it's not part of our World Vision, the situation on our care, what we end up with regarding our characters in the Mangoma army, which is actually assisting the community that is very vulnerable. Which are quite careful. When you have a program, you have got the cheetah and truth in this, you have to promote the disaster response and the resilience mechanism. You have to talk about my community, but I don't know what to do. I want to talk and they also cope. When you have a program, like I know what right now say here, but batsirana nehurumende kuita mawater and sanitation program where we are drilling my boreholes, where we are partnering with DDF to repair my broken down boreholes, and that is zviri kubatsirawo kuadresa access to water yadai kunze nenyaya yekuti kusanyasa nyaya kwemvura yakawanda. Saka ndo mamwe maprograms atiri kuita around nyaya dzekubatsira kuresponda kune challenges dzenzara dzazvisangana dzisenyika.
Totarisawo kuti tinoona vana vechikoro vari kunzi vari kutadza kuenda kuzvikoro nenyaya dzekutadza kubhadharwa mari dzezvikoro nezvimwe zvinodiwa. Mune zvirongwawo here zvamuri kuitawo kubatsirawo ikoko?
Panyaya iyi tatachine zvirongwa zvakambotanga kare zvatiri kuedza kubatsira kuti machechi akwanisewo kuti munharaunda dzavanogara vadzidzane nezvikoro, kuitira kuti vakanzwa mazita vaye vari kukundikana zvachose kereke ipindirewo ipapo. Saka tiri kuona kuti tine mamwe madistricts zviri kunenge zviri kutoiendeka izvozvozvo. Then also tine maefforts atiri kuitawo ekuti tatakazwawo kuti kune vamwe vana vanga vari andanyaya dzemabhimu but vange vachimboneta kuti vange vari muzvikoro, vamwe vachiti ngavatanga vabhadhara, but tanga chishandawo chiigenjawo government through the relevant between the department kuitira kuti iprotekte vana since iriyo hurumende inofanira kuzobhadhara plus ministry futi iriyo hurumende. Saka dzimwe dzenguva patinenge tisina mari yekunyatsobhadhara school fees tinoendawo tomiririrawo pakati sevari kushaya nehurumende, toedza kuona kuti tingabatsiranewo sei kuti vana vange vachidaro. And also kune vamwe machechi ane zvikoro zvaainazvo vari kuitawo maprograms akasiyana ekufundraiser kuitira kuti vana vaya vanenge vashaya vanowanawo vachikavhiwawo.
Vanga vari mutauriri wesangano reEvangelical Fellowship of Zimbabwe, Pastor Blessing Makwara, vari parunare muHarare neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Tourism Authority vaSugar Chagonda vanoti urongwa hwegungano resanganai hlanganani uhwo huri kuitirwa kuulawayo gore rino hwave pamusorosoro. Gungano rekuratidzwa kwezvigadzirwa iri riri kutarisirwa kutanga nemusi wechina svondo rino richipera nemugovera. VaChagonda vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti sangano ravo rine urongwawo hwekukwezva zvisvaro zveZimbabwe kuti zvishanyirewo nzvimbo dzinonakidza dzemunyika.
Gore rino tiri kuti sangano redu sezvo takaishandura gore rapera kuti yava kutarisa zvemabhizimusi yatoti business to business expo, gore rino tiri kuishambadza pasi pedingindira rekuti Africa's Premier Business Exchange, kureva kuti ndiyo mukana uripo muno muAfrica wekuti vanhu vakurukure zvemabhizinesi. Hatisi kungotarisa tichiti sanganai ndeyeZimbabwe, asi kuti sanganai ndeyeAfrica yose. Munhu akada kuona Africa ngauye kusanganai. Ndosaka tine vatengi vari kubva nzvimbo dzakasiyana siyana pasi rose vari kuuya muno muZimbabwe kuti vazokwanisa kuona zviyevedzwa zveZimbabwe neAfrica.
Mune vamwe vatengi vanobvawo munyika here? Nekuti tinoona kuti mune dzimwe nyika dzakadai sekuno kuAmerica vagari veimo muno muAmerica ndo vamwe vanotowanikwa vachishanya munzvimbo dzakasiyana siyana. Imi mune local tourism yamuri kuedza kuti vanhu vafarire here?
Ishokwadi, tinoiti domestic tourism. domestic tourism inotobata chaizvo musimboti wekushanya nekushanyirwa kweZimbabwe. Iko zvinezvi tine vashanyi vakawanda vari kufamba vemuno muZimbabwe, asi kuti hatisi kuti tiri kugutsikana nepapiri iko zvinezvi. Toda kuti tiendere mberi, saka tichatozowanikwa tichishambadzira nekuparura chirongwa chatinoti Know Your Zimbabwe campaign, kureva kuti zivai nyika yenyu yeZimbabwe. Izvi tichange tichizviita kuvagari vemuno muZimbabwe tichiita makambeni ekuti tione kuti taderedza mari yekuti vati vanhu vedu vakwanise kuenda. Dambudziko guru ranga riripo takatasamenye vashanyi vedu vemuZimbabwe nderekuti vazhinji mari dzavari kutambira dzichiri pasi yatingati malow disposable income. Saka izvozvo zvinoita kuti zvideredze kufamba kwevanhu. Changa chakabata iko zvinei takatasa nenyaya yedomestic tourism inyaya yedzemabhizinesi, zvekuti vanhu vekambani yakati vari kuenda kunoita mutsangano kuVictoria Falls, vari kuenda kunoita mutsangano kuNyanga, idomestic tourism asi yanga yakabatwa nemakambani.
Mutauriri weZimbabwe Tourism Authority vaSugar Chagonda vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Zvinote kuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namuzvare Tariro Mute, vanoona ivo nezvekuburitswa kwemashoko musangano reInstitute for Young Women's Development. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Tariro.
Tinotenda, maita
henyu. Tariro, tiri kunzwa kuti mavhiki apera anaya kwanga kuine misangano yanga ichiitwa iyo nedzimwe nhengo dzedare reparamende dzakatarisa nyaya yekuti vana vari kuita pamuviri vasati vasvika zera, kana kuti hatingataya machild marriages nemapregnancies. Ungatudze kuti sangano renyu ranga richibatsirawo sei muzvirongwa zvanga zvichiitwa izvi?
Tisati tasvika kusiko, kupatsa tatombetwa musangano uyu wakaitwa nevagari vemuparamende vachitenderera munharaunda yemuno mumasensal. Takata tatogara titori sangano revana vadiki, bato rinoona nezvevadzimai vechidiki nevasikana vanobva pa15 to 35. Taichiita macampaign ataifamba tichitarisa munzvimbo dzakasiyana siyana. Taraita imwe kumbire, takaita imwe kushamba, takaita imwe kunonzi kwashutu muno mumachinland central, because tanga taona kuti dambudziko iri ranyanya zveshuwa, nekuti vana vadiki vairodzwa vari vana vadiki. Pane zvakanyorwa pasi zvakaitwa. Pane research inonzi pachirungu research yakaitwa nevanhu vekuUNICEF, vakaona ivo kuti vana vadiki vari kurodzwa zvakanyanya muno muZimbabwe ndevekumachinland central, vachilida ne50%. Saka isu takaona kuti tinofanira kuita basa iri rekuona kuti vana ava havarodzwe. Saka taita maprograms akasiyana, tichiita makampeni tichidzidzisa vanhu, tichiita zvimwe tutiesa, tichikiri madrama kuti vanhu vazive kuti vana havafani kurodzwa vari vana vadiki. Saka pakatozouya parliament nemaMP akauya vakaita meeting kunoku kupindura. Takazosangana navo kutendai ho, takagara navo pasi. Tanga tine bepa ranga takanyora ranga rakanzi Missing the Bird, ranga rine marecommendations.
Ndezvipi zvamanga muchikurudzira imimiwo?
Isusu taikurudzira kuti pane atinoti tsika nemagariro dzechivanhu, kunyanyanyanya ndo dzanga dzichikonzeresa kuti vana varore vari vana vadiki. Zvana kuzvarira, zvana ngozi, kuti mwana anonzi ari pengozi yemunhu anonzi akaurayiwa kana pane zvakaitika kudhara zvaasingazivi. Saka taifamba mumativi nemana yenyika muno mumashinland central tichivaudza kuti aiwa tsika idzi munofanira kusiyana nadzo, vana ngavaendeswe kuchikoro. Saka tarisawo futi nevemachechi, vane mamwe mareligious practices, dzimwe tsika dzinoitwa nevanhu kumachechi, kumasangano, nyange matraditional practices atinoita because muchivanhu futi tinoti ireligion zvakare. Saka taivaudza kuti aiwa pane zvimwe zvinhu zvitingafanhi kuitwa, because mwana kana asati asvika zera ka anofanira kuendeswa kuchikoro. ozidza ega ozoita decision yake because takavadzidza futi kuti pane nono ongororo yakaitwa nenyaya yekurodzwa kwevana vadiki kunzi vana varodzwa vari vadiki kazhinji kacho ndo vanoshungurudzwa mudzimba ndo vanorohwa nevarume they are exposed kuzvirwere zvakaita kunge HIV and AIDS and kazhinji kacho vamwe vacho vanofa vachizvara
asi nenzara iriko ine kusamira zvakanaka kwezvinhu munyadzi zveupfumi handizvo here zvimwe zvakuita kuti vana varodzwe vasati vasvika zera
hongu ehe because mazuva ano vanhu vanoti kana vashaya shuga kana vashaya chibage yanga itoripotika iyo nyakudhara yekuzvarira yekuti munhu anoona kuti muno muchiva ndisina chibage mumba munomuti akufani zvaka otora mwana ane makore gumi omuendesa unomurodza saka isusu taitoona kuti ndorimwe dambudziko rokukonzereta because munomuzi munyika medu zvinhu hazvina kumira zvakanaka ende kazhinji kacho kuno kumachinland central nekune takaona kuti zviri kunyanya kuwedzera futi kuti vana varodze
mungati here zvirongwa zvamuri kuita zviri kushanda muchitarisa zvaakuitwawo nevanhu panyaya idzodzi dzekurodza vana vachiri vadiki
dzimwe nzvimbo zvadzatiri kusenza zvehongu zviri kusenza asi tiri kuona kuti tichiri nerwendo rukuru chaizvo tichiri kure because zvinhu zvichiri kuitika
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare tariro nekupinda muchirongwa chedu
aiwa tinotenda
manga makateerera kubva kuna muzvare tariro mute avo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reInstitute for Young Women's Development aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing tokupai kambo pamuromo chete kubva kuna Thomas Tafirenyika Mapfumo. Zora ndangariro nakokambo pamuromo chete kubva kuna Thomas Tafrenyika Mapfumo kachuya kwamuri kachibva kuna ku Studio 7 sezvo ngo yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro nawo zvakare bato rinopikisa reMDCT rinoti rakatosvitsa tsamba kumapurisa yeze kuzivisa nezvehurongwa hwavaro wekuda kuratidzira kumanikaland muguta remutare sangano reEvangelical Fellowship of Zimbabwe rinoti vemakereke varikuita zvose zvavanogona mukubatsira vanhu vakatarisana nenzara pamwe nevana vasiri kukwanisa kubhadharirwa mari dzechikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.